tanga tichifanira kuita rally yedu yekupedzisira tichipembera gore ra 2022. Munoziva patakatanga taifamba nenyaya yekuti gore rino igore recitizen action for change. Saka takaita action mairana nemakampaigns edu kumapy elections kuparliament nekukanzuru tikaenda kumacommunities. Takatanga program yedu yainzi Mugwazo, ndo yanga iri central program yedu ya 2022. Saka tanga tichida kuti pete gore nekusangana neruzhinji rweZimbabwe tichitaura kuti tichafamba sei, asi mapurisa atidzivirira vachishandisa mopa kuti hatigoni kusangana. Saka tapiwa notification rally yedu haichaendi mberi nekuti mapurisa ataura kuti ivo havagoni kuti tigone kuti tichienda mberi nemisangano yedu. Mubhozi, munoziziva kuti muite rally munofanira kuwana inonzi police clearance, ndo yatanzi nemapurisa hatigoni kuipiwa kuti tiende mberi nemisangano wedu.
Zvikonzero zvipi zvapiwa nemapurisa zvekukurambidzai?
Hatina kupiwa chikonzero nemapurisa. Zvinoratidza kuti paita directive from our political opponents vatinokukizana nawe vezano, nekuti vane kuvhunduka kuti TCC yatekeshera nyika yese. Munoziva kuti patakapinda musarudzo reby election TCC yakabuda nethe majority ye voting share yeby election ra 2022. Zvinoratidza kuti movement ine kusimba kubva patakalonja muna January kusvika nhasi.
Matanho apa hamuchatora pamusoro pedanho ratorwa nemapurisa iro rekukurambidzai?
Ndosaka maona taenda kuhigh court, nekuti isu tinotezera mutemo, we seek redress. Asi kuenda mberi tinge taakupakura mastrategic interventions atichaita kuti tisangane nevanhu, tipinde muvanhu, tifambise shoko, nekuti hatigoni kuramba tichikomplena nenyaya dzekusavhumisa kuti kampeni. Tine nzira dzatikuya nadzo kuti tifambise shoko, nzira dzatikuya nazvo tisangane nevanhu, nekuti hatizomiri kusangana nevanhu. Taakugadzira next year igore recitizen victory. Saka tiri kuziziva kuti vachatra kutidzivirira vachishandisa nzira dzakasiyana siyana. Isu we continue pushing the envelope of peace, nekuti tinoziziva kuti at the end of the day isu semacitizen wagoing to emerge victorious.